Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 13, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaikara vachibvunzwa ivo kuti vanoda here kuzovaite mutungamiri wenyika kana vamugabe vachinge vabva muhofisi vamunangagwa vaigaro zvinamba, asi ndo vatakazoona kudya kubatana nemauto vachidzisa vamugabe.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarambire panyanga. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council.
Patakatanga shamwari dzangu dzaito ndisireka dzichiti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi.
Chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi opinda mumafinary America's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vanhu vose munyika kusanganisira vari mubato rezano PF, vemakereke, vemapato anopikisa, vakarwa hondo yerusununguko, vechidiki nevamwe kuti vabatane mukumira semusambangwena kuti bumbiro remutemo wenyika risavandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo muna 2028. Sangano iri raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti zvakakosha kuti veSADC neAfrican Union vakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze mutemo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba vachidzokorora zvavo kuti vave kuda kuenda pamudyandigere, kunyange hazvo vamwe mubato ravo rezano PF vari kuti ngavaenderere mberi nebasa. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura vari kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe mafiki mashoma adarika.
Ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Kambozvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndino mumwe wakarinyora. Ava mutavoma kuwana vomuchiti kuda shefu vangazowedzera makore aakuda handiti. Ndine ndima yangu yandakaipiwa nevanhu vezuva kana yapera kuchaya anozvipara ndima dzavowo hazviwa. I'm in my second term and I already know the detractors andichabva pachigaro ndipovanara mu 2028 ndoenda kumba kopinda uvanhu. So kana kuna vanhu vanokufunga vafunire kuti bodo hazvisizvo zvinokukwana baba.
Mashoko avaMnangagwa kubva kubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo akavabvunza kuti sei vasiri kuda kuti bumbiro rivandudzwe.
Tatiri kuitira isusu ndechekuti mugore ra2018 ruzhinji rweZimbabwe rwakanyora bumbiro idzva remutemo wenyika rikataura zvinozvaro kuti rinoda kuti anenge ari mutungamiri wenyika angoita matemu makotoro mairi chete anokwana kuita iwo 5 years dzekutanga ne 5 dzekupiro dzoita 10 ari mutungamiri. Mushure mezvo kuuya mumwe mutungamiri mutsva, nekuti takaona munguva yavamugabe apo pataive nebumbiro remutemo wenge risina term of office, term limit, zvakakonzeresa kuti nyika isvike pak kuzotakaini nani nini ayebu dhuriro uye kuzikaramu gade la chizo dhuswa patidaro ni chisimba kema uto
asika atakanzu kwa vamu nangagwa wachita wana chidoche kuti varambe varipanyanga
vamu nangagwa zinu zinu vano garawa kiramba mkirikura ngarira vari mutewe dhuri wa vamu gade vari garawa chibuishwa hilo kuti vano daye kuzo kila ito mtunga miru wenika kana wa mgade la tinge wa kwa mbofis jamu nangagwa wa igaro shinamba asin joo wataka zoona food waa kubata nane mauto lati jisa wa mgade sakana nasi kino vya mtu jamu nangagwa muna ano indiketa kuruboso o tenera ake kuruti
batore zanu pie furiruguti ziri kwa riri kufuka kana kuwarira panyayai seja kataurwa na vamu tangwa nezuro kutindori chao na kuti pova ndozu kwa bumbire mitemo ere kana kuti kwete
yae kute mbimu kundirore mitemo re nika ringa gondi zirino shungu wangu zano pia kwete sei isu mwa zibabwe ndi ose wanawezi mwa zibabwe tungua hiyo ayo waka nyora bumbire mitemo ijairi mnatombi kutiri ya kitaura mtivano na etake mlimi ya president
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vari parunhare na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe, Ambassador Frederick Shawa vakazivisa nezuro kuti Zimbabwe iri mushishi kutsvaga rutsigiro rwekuti isarudzwe kuve imwe yenyika nhatu dzemuAfrica dzichange dziri nhengo dzeUnited Nations Security Council dzisina zvigaro zvefirapo pachaitwa sarudzo muna 2026 dzekomiti ichange iripo muna 2027 na 2028. Ambassador Shawa vakaudza vatori venhau muHarare nezuro pavaive kumhemberero dzekuzvitonga kweAmerica kuti Zimbabwe yakatowana kare rutsigiro rwenyika dzose dziri mugungano reSADC uye vakatosvitsa chido chavo chekukwikwidza kuAfrican Union iyo vakati yakavavimbisa rutsigiro rwayo. Pari zvino Africa ine zvigaro zvitatu asi zvisiri zvenhengo dzizere izvo zvakaita kuti pasimudzwe kurudziro yekuti ivewo nhengo ine zvigaro zvefirapo zviviri. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vari kukurudzirawo kuti kana Africa yakazwana zvigaro izvi chimwe chete chitorwe neAfrican Union Commission chimwe choita zvekuchinjanwa nenyika dzemuAfrica. Zimbabwe yakambove nhengo yeUN Security Council muna 1982 na 1993. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuSADC nekuAfrican Union kana chiri chokwadi kuti masangano aya ari kutsigira Zimbabwe. Asi nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe isiwo zita rayo mugungano renguwani munguwani inenge ine mazita enyika dzichada chigaro muUN Security Council.
Ringanguva danho rakanaka kuti Zimbabwe ikwikwidze padanho iroro nokuti nyangwe ichiziva zvayo kuti pamwe haisi kuzohwina kana kuti iri kuzohwina kana kuti nyangwe ichiziva kuti ino rutsigiro kana kuti haina rutsigiro zvinhu zvakanakira kuti inzira yekuzvipambadza asi rose kuitira kuti kana kuina vashanyi vanozozivavo nokuzoshanyira kuZimbabwe vanozoshanyiravo ikoko. Asi chimwe zvekare chinoitika ndechokuti nenyaya dzekodzero dzavanhu dziri kuZimbabwe tozoita nyaya dzeutongi hunenge huchingonzi apa wakati apa wakati kwozoita mabatirwo anoitwa ufumi zvichange zviri zvimwe zvinhu zvinogona kuti Zimbabwe iongororwe zvekare zvainenge pamwe isinga zofari nazvo. Asi kuzvinika pamberi pepasi rose vachida chigaro icho chichi chomusecurity council zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe isvikewe ikoko.
Tiri kunzwa vashava vachitaura kuti vatowana rutsigiro kubva kuAfrican Union pamwe nedunhu reSADC. Zvinoita here kuti African Union iti iri kutsigira nyika imwe chete iyo Africa ine nyika dzakawanda dzichange dzizodawo kukwidza chigaro ichocho?
Ndo panonetsa kuti tizive kuti zvinotaurwa naminister Frederick Shawa ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi, nokuti sangano re SADC ne sangano re African Union vane miromo yavo yokunge dai vari vo vazvitaurira saka atinga bvumirani pari zvino
asi yo Africa munoona here ii nechainozoburitsa kana kuti ichikwanisa kuti inge ichinzwikwa
apa pandatsigira vakagame vanoda kuti ivo chimwe chigaro chomusecurity council chinge chakabatwa neAfrican Union sombatanidzo wenyika dzose dzomuAfrica kuitira kuti izwi reAfrica rinonzwikwa pamusoro pokuti pondogara nyika dzakaita sana Zimbabwe kunzwikwa kwacho kunozondotinetsei kumberi uko
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu Lenmo Jonasi akapinda mufinal yemakwikwi eAmerica's Got Talent kana kuti AGT season 19. Lenmo akakunda vanhu nezvikwata zvipfumbamwe zvasara anopiwa miriyoni imwe chete madhora nemukana wekuenda kunoita mitambo kuLas Vegas. Mafinal yemakwikwi aya ariko musi wa 17 uye zvinobuda mukuvhota zvichaziviswa musi wa 24. Lenmo akamboita hurukuro na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 nezvekutanga kwaakaita zvemitambo.
Comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare pa Booker Fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei neyamanisha mari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru wangu ndo vakatonya so ndikurudzira chaiyo kuti ndirambe ndichienda ndirambe ndichishanda.
Lenmo Jonasi achitaura na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7. Mukuziya nezvekubudirira kwaLenmo, Marvelous aitawo hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu chiri muno muAmerica, Alfred Kainga.
Kunzwa kufara zvisingaiti nemukana wakadai, tiri kunyatsonzwa kufara. Takaitaura nyaya iyi kubva paakatanga kupinda, kutanga-tanga vanhu vasati vatomboziva kuti ndo zvaari kuronga. Ndikamukurudzira kuti chinhu chakanaka chawaita, chinhu chichatisumudzira isusu senyika, kuti nyika yese ikwanise kuzivawo kuti isusu vanobva kuZimbabwe tinokwanisa kutomiramirawo navo vanoita zvemitambo yekusekesa vanhu.
Takaona zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvanga zviri kushandisa maWhatsApp group nemamwe maplatform kuti vawanikwe ivo vachivhotera Lenmo Jonasi. Mungati zvakabatsira here izvi kana kuti akawanawo mamwe mavhoti kubva kumaAmericans?
Aiwa mavhoti akawana akawanda kubva kuvana veZimbabwe, but handidi kutaura ndichinyepa kuti vamaAmericans havana kuvhota. Vakamuvhotera, vakamufarira, saka ndinovimba kuti vacharamba vachimuvhotera even pafinal yaakupinda iyoyo kuti ahwine chinhu ichi, ahwine mukombo uyoyo neruvimbo chairo kuti anogona kukunda all the way.
Semumwe anoitawo zvemitambo izvi, zvakaoma sei kuita zvemitambo pamberi pezvizvarwa zvemaAmerica?
Unofanira kutoita basa, nekuti chamunoona ndechekuti isusu tinobva kuZimbabwe, takakura tichitaura rudzi rwakasiyana nevamwe, takakura hedu tichidzidza chirungu, asi pamacultures anogona kusiyana. Saka chinhu chaunofanira kumbopinda wombodzidza, womboziva mafambiro evanhu vemuno muAmerica, wonzwisisa kuti chinovasekesa chii. Kana wazonyatsochibata manje, vakakufarira, chavakanakira ndechekuti vakakufarira vanokusimudzira basa rako. So ndo zvandaonawo kuti pana Lenmo aisa basa rake mukati, varifarira saka vamukurudzira. Saka chinhu chinongoita kuti vamwewo vaye vairikarejeke vanenge vari kumashure vachizviona kuti ndo zvatiri kuita zvinogona kubuda zvichitipa upenyu hwakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, achitaura na Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. gamba munyaya dzekurwisa utongo hweudzvanyiriri hweapartheid uye vakambova gurukotaro zvemari nemamwe mapazi muhurumende yeSouth Africa vaPravin Gordhan vashaya vangava vane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Vashaya mangwanani vari muchipatara mhuri yavo ichiti vanga vaine chirwere chegomarara. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vari kusangana nhasi kuti vazive chikumbiro chemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky chekuti vavape mvumo yekushandisa zvombo zvemuchadenga zvavainazvo kurwisa mukatikati meRussia. Asi mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kuyambira kuti kupa Ukraine mvumo yekuita izvi kuchabva kuti Russia irwisane neNATO. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Mubvunzo unoti chii chakanyanya kuoma kudarika kuenda muhopoteri munyika isi yako uko upenyu hwemunhu hunofanirwa kutanga zvakare munyika yaasina kujaira. Minduro inoti kushungurudzwa nekuiswa muusungwa munyika yake. Vasungwa vezvematongerwo enyika 135 vaive muusungwa muNicaragua vakazoregererwa vachiendeswa kuGuatemala musi wa5 Gunyana, pari zvino vave kuziva chokwadi chemativi ose. America yakakwanisa kuita kuti vanhu ava vabude mujeri senzira yekubatsira, uye mutungamiri weGuatemala vaBernardo Arevalo vakabvuma kuvatambira. Vaimbo vevasungwa ava vari kupiwa mukana wekunyorera nzira dziri pamutemo dzekuvaka zvakare upenyu hwavo vari muAmerica kana dzimwe nyika. Pamusangano nevatori venhau muGuatemala, mutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere vaEric Jacobstein vakati zvakanga zvisingatambiriki chiri chinhu chainzwisa tsitsi kukwazisa vanhu ava panhandare yendege apo vaitora nhano dzekutanga zvakare upenyu hwavo nerusununguko. Vakati vaimbo vevasungwa ava vakave nenguva yakaomarara kwazvo muNicaragua nekuti vakaburuka mundege vachiti Mwari komborerai Guatemala. Pakati pevasungwa vakaregererwa pane vanhu 13 vanodyidzana nesangano rechitendero reMountain Gateway riri kuTexas, uyewo vanorwira kodzero dzevanhu vechitendero cheCatholic, vadzidzi nevatori venhau. Vamwe vezvikwata zvevasungwa vezvematongerwo enyika vakaendeswa muupoteri nehurumende yaOtega Murillo mumwedzi ichangodarika. Chikwata chekutanga chaive nevapanduki 222 vakaregererwa vachienda kuAmerica muna kukadzi 2023, vese zvavo vakatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa. Munandira 2024, hurumende yeudzvanyiriri yakaregerera Bishop Rolando Jose Alvarez vekereke Catholic vanoremekedzwa zvikuru pamwe nenhengo 15 dzekereke yavo vakapirwa kuVatican. Kubva muna 2018 pakaratidzira vanhu nyika yose vachipikisa utongo hwemakore 11 hwemutungamiri wenyika Daniel Ortega, hurumende yakashandisa chisimba kuzvinyirira nekuedza kunyaradza vanoishoropodza. Udzvanyiriri ihwohwo hauna kumira. Magwaro maviri aburiswa gore rino, rimwe nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muNicaragua, nerimwe rakaburiswa neUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, anoburitsa pachena kuenderera mberi kwekusungwa zvisina shumo, kusabatwa zvakanaka kwevasungwa nekutyisidzirwa kwezve vematongerwo enyika vanopikisa. Mugwaro ravakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vanokurudzira kuburiswa muusungwa nekuchimbidza kwevasungwa vose vezvematongerwo enyika nevasungwa vepfungwa muNicaragua pasina zviga zvinotarwa. Vakati vanhu vemuNicaragua vanoda uye vane kodzero yeutongo hwejekerere, vese vachiwana kodzero dzavo nerusununguko rwavo rwavanopiwa nebumbiro remitemo zvisina kutya kuti vanosungwa kana kushungurudzwa. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Yave nguwe nyuwa tereri, ye kushitaura moga za muno funga.
Pa Studio 7, pa Studio 7, mamukase shenyuwa shamarari wose we Studio 7. Aine funga za ngu chetendezo kungoti, vashamarari we Studio 7, msa sefa ma audios, edu atino tumira. Kuti mu gone kuplaya ma audios, amunenge mchifarira imi, nukuti tuosha misika shukuruti, umwe munhu anogona kuzokoroga zuva nezuva kana kuti rutatu rufo pasvondo
pane penyuro pakadi apo varume kuda kuti timbodzidzisana panyaya yekuti kwanzi kuvhota kana kuti kudii ngatisashore vamwe tichiti vanzi vanonzi vakavhotera pasina saka ndosaka vachipiwa mapfunde kuti vadye chino chino nyaya yekuvhota hapana asingatozivi mavhoti akaringiwa plus hakuna asingazivi kuti kwaiva nechiya chinonzi fazi chiyachi saka ngatisashore vanhu tichiti vari kupiwa mapfunde chino chino nyaya iriko ndeye kuti ngotitongo simbataiza semazimbabwe ndikuti namwe akatiwirai ndeye kutesa waizi
ndinoti kutenda kutenda kune mi watariri we Voice of America zvinoranda uya nharo nhasi ndataiwazve sambuko remazimbabwe zvandiri munyika yezimbabwe ini ndoga ndimire ndini zvangu muyera mhofu zvinomochindisvitsirawozve mashoko kune chizukuru chenyika hicho chine misodzi inochemwa newakawanda anodudzwa chamisa uyu kutaiwazve taakusvika pamharadzano zvino ndaita chiti zvino ndingamuone sei tikurukure murandarume uyu
eya makadii pastudio 7 ndetikuona tenda mahachi ndikuti handiri mupretoria ndaichingokumbira uchitewana wezimbabwe kudai president wedu wamunangagwa warega kubvisa us kuti us harichashandi muzimbabwe zvinotikanganisa kazhinji tichida kutumira vabereki wedu chikafu tinongovatumira ari maus ongava munhu ari kunyika kupi kana kupi anongotumira ari maus zvino vakabvisa maus vanenge vatiurayira nyika ipapo zvinenge zvakanganisa zvinhu zvakawanda kwazvo
maswera sei maswera sei muzimbabwe maswera sei inini ndiri kusouth africa kuno haisusu tiri kukumbira kuti hai munangagwa ngaabude ngaabude isusu toda kudzoka kumusha kuno kuri kuoma ngaabude munangagwa ngaatsike pachigaro kuno mapasipoti ari kuti dhurisira ari kuti 5000 tinoiwana kupi 5000 yacho isusu tisingashandi toshandira makula mari yacho ishoma tiri kunetsweka isusu South Africa kuno toda kuzimbabwe kwedu hatichadi nezvekuno ngaabude munangagwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika. Moka ndiye akakunda kumakwikwi e2024 Harare Cup Clash akaitwa kuCity Sports Center svondo rapera muchikwata chehip hop. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Oi. Moka. NDR Blacks. Amen.
Kutsvaga mimanzi yako vasati vakuziva vanokuwana kupi?
Ya vanotibata vano pa Facebook page wakati moka makanika wakenda pa Facebook page ya unu pane numbers story ipo ipapo so numbers za unu za vanotibata ipapo numbers nzi ipo ipapo tumukumika tabatika
mune mashoko here unoda kusira vatsigiri vako?
Ya mashoko kwa tsigiri edu ndekuti toda kuvatenda tichanga toda kuvatenda kipo God bless you. Maringa wakumburi wanu vavo. Kuzindu wanu vachu wanu njotu.
Was a Friday tombo kanda kanz. Isa, moka makanika.
Kambo kanonzi final song kubva kuna Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika anga achita hurukuro na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitara nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 031. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa makwere mashano kubva zvashaya zvinodzokorora. Nasi tiri kuita hurukuro tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti zvinhu zviri kufamba sei mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezungu edia pera regaiti mbotarisa msore na uzakare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasarambire pachigaro. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.